vanhu makumi maviri vakafa mutsaona iyi yakaitika pedo nemhandamabwe kwachivi nezuro zuva rodoka. Mumwe mugari wekwamadamombe kwachivi amai chenai mwoyo maguyo vati zvinorwadza kuti vanhu vakawanda kudai vakafa vari mumugwagwa asi paine mitemo yakadzikwa inorambidza motokari kufamba nzendo refu.
Patsaona yakaitika yegranzia iyi ndinoona kuti mapurisa haasi kuita basa rawo. Mapurisa ari kutokonzeresa kuti motokari idzo dzomusvikasvika ilode. And I think vanhu ava vaaedza ndedzemapurisa bhozi takaudzwa kunzi hakuna industry traveling. Saka haukamu kuti granzia yanga ine vanhu 20 yakapfuura maroadblocks waya. Mapurisa ndo ari kutokonzeresa zvokuti dai vaigona havo kuti masoja ashande oga, I think that was going to be okay.
Izvi zvatsigirwawo naamai Netsai Mashanda avo vanoti mapurisa kunyange pasina nyaya dzemutemo welockdown vakatadza basa ravo nekuti vakabvumira motokari yakanga yakatakura vanhu vakapfurikidza kupfuura paroadblock izvo zvinoita kuti vanhu vakawanda vafe kana pachinge paitika njodzi mumugwagwa.
Indoona kuti mushikashikaka kana kuti as a family pane nhamo dzinoitika, pane zvakawanda zvinoitika, vanhu vakafamba vari vashoma motokari hatizorasikirwi navanhu vakawanda zvakadai. Izvi hazvimbotombonakidzikana because mapurisa vari kuregerera vanhu vachipinda parod vari overloaded zvakashata kudaro. Saka haiwa izvi ngazviperese, mapurisa haasi kugona basa, ndonyaya iripo, mapurisa haasi kugona basa.
Mutauriro mapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya Tevati vari kuferefeta pose panotariswa mota nemaroadblock akapfuurwa nemota idzi mumugwagwa wemasungozvisavana nezuro kuti vaone kuti chii chakaitika muzotora matanho akasimba.
Inyaya yari kuti tuende kutoongorora kuti chii chakaitika nezuro. Kana vakapfuura paroadblock yavakapfuura nayo kana pacheckpoint tikangozoona tiri kutora matanho akaomarara kumapurisa iwayo.
Mutevedzeri wemutauriri weNDC Alliance vaClifford Clatwayo vati vanochema nemhuri dzakarasikirwa panjodzi iyi asi vanopomera mapurisa mhosva yekuita uori vachityorawo mitemo yelockdown munyika.
Vakomana nevasikana vanenge vari murodhi muya mapurisa kazhinji kacho inyaya dzokuda kuzviwana zviwanikwa kuti vawana choko muhomwe nezvakasiyana-siyana. Nekuti zvinokatyamadza kuti panyaya yakadai mota yakatofuura nepamaroadblock, maroadblock mapurisa achitoona kuti mune vanhu vakawanda sei mota imomo zvinhu zvakadii. Isusu hatizonyanya kukurudzira zvakadaro kuti mapurisa anofanira kuita basa ravo risiri basa rekudhitemba asi basa rekuchengetedza mutemo nekuchengetedza vanhu nekuchengetedza zviwanikwa zvemunzvimbo. Saka izvi zvinotiratidza kuti mapurisa ivavo havana hanya nezvese izvozvo, vane hanya nekupuwa mari yechoko mhomwe, vane hanya nekungotarisa kuti vawanei kubva pakugarira murodhi kwavanenge vachiita.
Mutauriri wesangano rinoona nezvekufamba kwakanaka mumigwagwa reTraffic Safety Council of Zimbabwe vatatenda chinoda vati vatyairi vanofanira kutevedzera mitemo yekuchengetedza upenyu hwevanhu mumigwagwa.
Chokutanga, mota dzega dzega dzatinenge tichityaira dzinotarisirwa kunge dziine inoicapacity kuti munopinda vanhu vangani. Zvino wish iyo ine granivia zvoita sechiminibus kuita vanhu 23 pofa vanhu 20 out of 23 zvakatodarika vanhu vakashaika necovid muzuva irero. Zvinogwadza. Ndopandati ndogara ndakataurai chikuru hakuzi kufema, chikuru kufunga. Kana ava vava vafunga zvekufamba kunge vanga vari kufamba havazi mapublic service vehicles. Yes, nokuti pakanzi intercity travel zvora kubva mumasvingo kuinda zvichavana hazvitendegwi nguva ino kusvika masvondo maviri apfuura vanhu vachidzama kudzivirira utachiona hwecoronavhairasi. Zvino ava vakaita mukawa.
Zimbabwe iri pasi pemutemo yelockdown inoratidza vanhu kufamba kana nguva dzinobvumidzwa kufamba dzadarika. Izvo zviri kupa vakawanda kuti vapomere mapurisa mhosva yekutadza kuchengetedza mitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.